Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 22/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vava makumi mashanu nemumwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikurusa, tinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye 263 Chat.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources ekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, the ordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nemumwe chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu 335,000. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nemazana matanhatu ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu, kana kuti 96,526. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe. Vanhu vanosvika makumi mashanu nemumwe chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vano ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikidzwa kubhadhara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu yemari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaIan Khoera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari Miriraizizi vati vafonerwa naamai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti takurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudze Studio 7 kuti iende kunozvionera. Asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi titange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kwecovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana. Asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani Moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuindirani nezvakataurwa kumazitare edzimhosva musi wa15 April, apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa aregere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinoti shungurudza zvikuru, satinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Kuti isusu ngavaongorore, vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzi dzatavasvitsa.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira ku Warren Park musi wa 13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa 15 kubindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai, vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare, uye vatorere navo vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo. Vachitaura mudare Senate nezuro, gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vakati vatatu ava vakatyora mutemo wenational lockdown, uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara. Asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwekoronavhairasi, handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava.
Asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa. Hazvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti wachikora mutemo, nekuti kana wachikora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa woendeswa kuchitokisi chemapurisa, mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodaira mhosva yako, haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava.
Vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa. Pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda, izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya, achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela, chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi, uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa 29 Chikumi kusvika musi wa 22 Chikunguru. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Robert Masaraure, vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yatiyakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapapaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tinge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi, matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mfungwa dzema union ese panyaya iyi tichiripa hurumende zvakare musi wemuvhuro takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku asi vari kuramba vachiisa zvitanda munzeve asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro asi aya hachisiriwo ega madambudziko kwaane dambudziko guru rekuti varayiridzi vacho havana chekubata mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi mari dzavari kutambira dzichaite zvachose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo
kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunun'una nayo iyi matanho apa hamuchatora
tine matanho hatichatora tinosanganisira kuenda kumatare kukumbira kuti zvibataramise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya chechipiri isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nevarayiridzi tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi
avanga vari mutungamiri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri munew york muno muamerica vacliff makanda avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine ungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko vamakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose New York ndiro guta remuamerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda uye ndiko kune muzinda westock exchange marvelous muhlanganya uye westudio 7 ataura navamakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda
tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro nyange uchitambira mari yako because vanhu vakushandira kumba unenge uchitya kuti basa rako riri essential here uri munhu anonyatsodiwa here pabasa uri essential here basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya
zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepetsa mari makatarisana nepachapera covid-19
saka zuva rese every day zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa basa ritsva uchitongoaplya uchingoaplya kumabasa because hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi
semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose
nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuamerica yaparadzwa necovid vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo kana wanga uchida kutenga firiji itsva chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzive kuti mangwana basa unenge unare here kana kuti unenge usina kana wanga uri munhu ne anofarira kutenga chenga panze chimbomira chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwowo unenge uchita se munhu ane shopi yake anotengesera umwe munhu munhu iyeye anoshandisira umwe munhu munhu iyeye anoodha kune umwe munhu saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga saka uye anga achisupplya haana kwaanowana mari yacho uye anga achitengesa haaswa na mari, uya angashitenga, haaswa na mari. Saka haaswa, nusaka oma. Vaya maforenda, vaya ma Zimbabwe, angari kunoko Amerika. Wanga washitumira mari ku Zimbabwe. Havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho. Enda havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachiita kubasa here. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa, vabhadhare mari yemba rendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Karangwetwa ropafadzo Musa ndiri ku Pietermaritzburg South Africa. Ndiri kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedwe. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura, kwete zvekutamba. Famba mumalokesheni umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chaanacho unoshandawo mumba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa vachinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoko vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wee, hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa. Zvino ukaenda parobot unongoona maforena ndanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zemitambo, vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekuona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangazhike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo sazvenyika makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kondakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yaakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata checapes United muzvare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
No, izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoonawo kuti apa vanhu vakutambudzika. Hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMavelas Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Sadomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanika uchitamba kunze kwenyika unenge wawana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira neexperience yandakaona ndechekuti keriya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nema properties, and the best way to invest is to invest home, nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Acadia United Danny Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aaiwana.
Yekutanga inyasha dzaMwari ende nekuona mamistakes anenge achiitwa nevanhu nekuteerera maadvisa vanenge vachipiwa nevanhu zvinokurudzira stereki nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraiswa, because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stereki from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu asi vanhu nenyasha dzaMwari ndo dzakanditie ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNomen Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zanaka varume, zanaka varume.
Live Talk na 8 PM. Tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 ngwekwezi 2020 uFaxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lane, 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qakathi lamafala, kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zigcina zibe siba ziningi kakhulu, ngoba ungakhana labo retest kona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala, kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income, because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kule viki kuwaza Friday silabaculi ababili abacula umdumo we-afro jazz, uVusa Mkhaya loNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleButswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye, 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili, 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye, 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu, 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezidlula ezimbili, 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunywane bele gciwane leli sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu, 100,330, labulala inkulungwane phosi ezintathu, 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane, 39,416.
Le yi
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Njambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uZulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethulwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale leSupreme Court leConstitutional Court obekukhokelwa nguChief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelela umkhosi ukuba uZulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the courts have ruled in favor of government is in government's view preposterous.
Ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama-cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, asivumelani lakho. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama-cases, asivumelani lakho. Ingqondo le kayimelanga siyivumele, ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla leMDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yiZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi iSupreme Court incume ukuba umnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla leMDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi usebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhanyela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Matters requiring interpretation.
Kodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe umnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyonto mele uyitshintshe nsuku zonke, uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa ngisithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, sihlala sihlale sitshintshe. Kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwa ukuhlala uyihlalele abakhona labazazala.
Kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazembe Kazembe ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili. Njalo sihambisa afikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokho esisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uya kulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court le-Supreme Court kuza kwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe Vehicle Inspection Department, VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra, njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 le-defensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Kulisa imota uZupco ngokubana kuZupco bazabe benza kulisa uconductor wena umsebenzi wakho ngokudriver kuphela, awusoze udinge uconductor. Njalo imota yakho izabe ihlolwa imihla nemihla ikhangelwe nguZupco, njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadaleni uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla nemihla. Njalo uma ufuna ukungenisa imota kuZupco kumele imota yakho ihambe e-VID uyehlolwa, ihlolwe ukuba nayo ilungile na ukuthola abantu. Njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho. Lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver, udriver uyahamba laye ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu, njalo ayenze ama-retest.
Unkosiyazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupco kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupco angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupco. Loba imoto yabichoviswa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu, and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association, kodwa thina lokhu esithola imali yethu. And le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxa idrive uzabuye utshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale, uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezupco, kulabanye abathi abavumelani lakho. Omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele, ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sikuthi siregister amakhombi kuZupco, but ama-requirements akhona asuke ngathi azikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness, but amakhombi seli more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe sa-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel, ingabi nge-petrol. Thimona zethu bezingeze-petrol, zibe sizisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani, uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphendinga amanye ongawaziyo inumber plate ayi-captured, uyakwazi. So akube yinkinga enkulu kakhulu. So ha, sile-challenge sibili.
Umnumzana Ngqabutho Zulu, ongumthayeli wamakhombi kaZupco, uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe la maphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngokubona kwami mbona ngathi ye engabe qakathi kula maphepha lawo, kodwa mbona ngathi indleko zangikhona zigcina zibe siba ziningi kakhulu, ngoba ungakhana labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala, kufuze zibhadalelwe njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezukho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zilendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu, 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi ukuba khona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalule legciwane kodwa kasikeze ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni, kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi sikulevel 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe kulevel 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazila mali yokudla, kazila mali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya, babafake e-bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke be umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, oye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Kariya yebhora kana tima sports idiki
ngikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
USadomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye leUnited Arab Emirates. Njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu eleAl Ahli Tripoli elaseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadomba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kuleholo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday. Silengqoqo eyenziwe nguKips Dube endaweni lo-Ezra Chisa Sibanda. Labaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz. UVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi, owaziwa ngegama lokuthi Nkwali.
Yebo kambe zulu kandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokhefutube. Namhlanje ke siyajake uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhla ke siyabe silokhu esijeni silinika khona. Njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane. Chisa kunjani?
Ngiyaphila Mthembu Zithemba uyimelele abalaleli namhlanje kolesihlanu nje. Lapho ke sithi ke njenge chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli, abahlabeleli bakithi, libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa Mkhaya. Mkhaya ke ukhona lapha ke ecingweni ngizwa kuthiwa e-Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kwe-Italy, the whole of Europe ke. Okwamanje usenzani isikhathi sonke lesi lockdown?
Yebo, sabonani lonke abalaleli. I-lockdown leyo isithwale senzima ngoba we can't asingeke sa-travel, asingeke sayenza lutho. So isikhathi esiningi mina bengise e-studio endlini ngirekhoda, ngibhala izingoma, ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile, ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders, kuvuleka izinto, sisebenzise ukusebenza loku-travela njalo.
So siyabona Mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo. Kodwa-ke wena impilo yakho manje kona manje imenja?
Hayi, mina impilo yami okwamanje i-right. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule, ngiyakwanisa ukuphila, angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungenama-savings, ungasebanga, kunzima nxa ungena-income. Because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour, ukuperforma and so on by end of August.
So ke zulwandaba sathilo Nkwali khona manje Unkwali kunomathamsanqa unomathamsanqa ke ukhona ngale kunezimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe. Nkwali, siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga, ngiyabonga. Salubonani balaleni lababukeli.
Ye, so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani?
Unomathamsanqa umuntu okhulele koBulawayo, afunda koBulawayo, ngaqalisa konke umculo khona pha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engicele kuwo kakhulu umculo wesintu. Ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama, kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicele khona imbube kuphela. ngiyacula futhi ke ngisebenzisa leziginci. Eh then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza ke zona lezi ezalezi nsuku e-house ngiyayenze. Ngingene even la ku-R&B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzijayele sibili enyangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu. Ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi la ngawuyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula, especially mangingekho ekhaya ngithatshana ngizwe ngithisa ngabe ngiyabuyela ekhaya.
Akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzela akushaya isiso.
Nyawo lami lolu, nyawo lami lolu, nyawo lami lolu liganyana. Nyawo lami lolu.
Yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njalo kwesikwenza lo duwe ipage yetu le VO endebele thatha ke kathi sithubela abangani bakho li share like the page and share it ebantwini abangayaziyo njalo namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lo hlelo 24 hours a day is VO endebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke ofuna emhlabeni.
agqiba uhlebo lwethu lolamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51, kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuWoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz, uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe le mpelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.